Magweta ange achinzwa nyaya iyi ndi Justice Paddington Garwe, Justice Antonia Guvava uye Justice Anne Marie Gowora. Gweta ramuzvare kupe muzvina fundo Love More Maduku vati sezvo nyaya iyi yanzi ndeye chimbi chimbi inofanira kuti inzwikwe mukati memazuva mashoma shoma.
Arera tonga kuti nyaya yekuti ndiani pakati pema MDC atu ari maviri ngaidzoke kudare High Court. Vanotarisa kuona kuti ndiani anofanira kunge achinzi ndiye MDC2 and pauviri vavo iye anenge anzi nedare MDC2 ndiye anenge aine kodzero yekuzoshandisa logo ndozvaitwa nedare zviri kuitwa nedare nenguva vati within 5 days ava vanounza mapepers avo and then after that tichozopiwawo time ye 5 days yekutipiwa mapepa edu then thereafter toita nyaya hearing.
Vamadhuku vatiwo vakambogara pasi nevatongo vesupreme court vachizeya kuti nyaya iyi yonzwikwa nedare ripi.
Isu patasvika mucourt tawirirana nekuti tamboonana nemajaji esupreme court kana mhango chinonzi chamber chedu tamboonana navo vakatiwirirana nesu kuti maonero atirikuita ndeyekuti zveshuwa pane dispute yekuti ndiani pakati pevaviri ava ari MDC2 saka taifunga kuti dare repasi raifanira kunge rakanyatsozvitarisa kuona kuti ndeupi saka moni zvingabatsira hero tiidzose nyaya iyi inotariswa zvakanaka.
Vatavani Mpofu gweta range rakamirira MDC2 inotungamirirwa navachamisa vati chikwata chavo ndicho chakwidza nyaya iyi kumatare.
Tangasvikireva kuti pavakambonzi vadyiwa supreme court yataiwa ivo ndivo vaifanirwa kudya saka nyaya vakanga vakwidza kudare guru vachiti ngaitaurwe pamusoro payo supreme court yati vakanga vari correct pakuunza nyaya yakadaro saka nyaya iyo ngaitarisiswe paonekwe kuti zvinhu zvakanyatsotomira sei.
Vaendera mberi vachitsinhira zvataurwa navamadhuku kuti nyaya iyi iri kuda kugadziriswa kuti paonekwe kuti ndevapi vane kodzero yekushandisa zita iri.
Aiuda kugadziriswa ndeyekuti Dr. Kupe nevamwe vavainavo vane kodzero here yekushandisa zita reMDC, vane kodzero here yekushandisa masimbozi eMDC, vane kodzero here yekufamba vachiti kukula kukula sezvinoita MDC ndo nyaya yedaunogadziriswayo.
Vamwe vanofungidzwa kuti vatsigiri vavachamisa vange vachiimba nziyo dzekunyomba muzvare Kupi panze pedare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.